Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 28 2021 Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri gumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatongi vese vedare re Supreme Court nere Constitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavamalava iyoyi nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudivi ravo.
Dare re Supreme Court roshaya vatongi vachanzwa nyaya yega kavariripo zvichitevera mutongo wokuendeswa kumudya ndigere kwava Luke Malaba uyo uri kupikiswa nehurumende. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondlovi Teachers College kumasvingo wasvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi nezuro. Vatungamiri venyika dziri musadak troika vanonzi havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi wedouble troika wakaitirwa kuMozambique nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vatongi vematare maSupreme Court neConstitutional Court vose vari gumi nevanomwe vapindawo mugaka Malaba zvichitevera kusvitsa kwavaita magwaro avo kuSupreme Court izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzemitemo zvava kureva kuti vose vatongi ava havachakwanisa kunzwa nyaya yavamalaba iri mudare reSupreme Court. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nyanzvi dzinoti zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vese ava havakwanisi kunzwa nyaya iyi muSupreme Court kana kuti muConstitutional Court. Gweta zvakare vari mukuru weHuman Rights Watch muSouthern Africa vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti vamalava vatevedze mutongo weHigh Court. Vatiwo zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vose ava havachakodzera kunzwa nyaya iyi, izvo zvichaita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadome vamwe vatongi kuti vanzwe nyaya iyi.
Vatongi vese vedare reSupreme Court nere Constitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavamalava iyoyi nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudivi ravo. Nekudaro chinotongosara chete ndechekuti mukuru wenyika vaMnangagwa vanenge vavafanira kutodoma vamwe vatongi vanonogara kuSupreme Court vasiri vatongi varipo kuti vanzwe nyaya iyi, kwete kuti inzwikwe nevanhu vakare vari kukwidza nyaya kumatare varivo varidzi vematare acho. Hazvigoneke, hazvina chimiro uyezve hazvina mukana wekuti pave neutongi hwejejetere nekuti vari kumhangara ndivo vatongi vanofanira kuva vachitonga nyaya yacho.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzemutemo wenyika isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti vatongi veSupreme Court havachakwanisa kunzwa nyaya iyi. Nyanzvi iyi yati vatongi ava vanokwanisa kutadza kunzwa nyaya iyi chete kana pachinge paitwa chikumbiro chekuti vasanzwe nyaya iyi ndokunge paine zvikonzero zvakasimba zvokuisa chikumbiro chakadai kudare. Yatiwo handi chokwadi chekuti vatongi ava vese vanoda kuwedzerwa nguva vari pabasa savamalava. Asi vamwe vanoziva zvemutemo vanotiwo nepamusana pekuti zviri kudiwa nemutemo wakavandudzwa uyu zvinonakirawo vatongi ava mune ramangwana zvinenge zvakakodzera kuti vazvisudurudze panyaya inobata upenyu hwavo nemashandiro avo kana vachiremekedza utongo hwejekerere. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vamusakika nemagweta evechidiki eYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakaenda kudare vachipikisa danho remutungamiri wenyika rekuwedzera nguva yebasa yavamalava vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Izvi zvakarambwa nedare reHigh Court, asi hurumende yakapikisa mutongo uyu kumatare edzimhosva. Hurumende yakabvuma kuti vamalava vari kuenda kubasa kubva zvapikiswa mutongo weHigh Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 paBondolothi Teachers College kumasvingo wakakwira kusvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi muongororo dzakaitwa nezuro. Munyika yose vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi muBulawayo nezuro wakare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weCovid-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vaudza Studio 7 kuti ongororo dzakaitwa pavanhu vanopfuura 300 paBondolofi, vanhu 103 ndochete vane chirwere ichi. Vanhu vanomwe vakabata nechirwere ichi nezuro pamusoro pevanhu 65 vakawanikwa vane chirwere ichi musi wechitatu. VaIrimai vati hurumende iri kugutsikana nevanhu vari pachikoro ichi pamwe nevari kunze, avo vari kutevedzera chisungo chakatarwa nehurumende chekuti hapana achapinda kana kubuda muchikoro.
Nenyaya yemakesi zvemasvingo ari kuramba achikwira paBondolofi hongu nezuro, takaita zvemamwe matesti 7 akaita positive, zvakaita kuti makesi edu eprovhinsi aende pa103 zvikuratidza kuti COVID-19 tichinayo mukati medu. Tinongofara kuti iyoyi iri yakakonteniwa, mawana havazi kubvumirwa kufamba. Even mavisitors havazi kubvumidzwawo zvakare kuti vange vachisvika ipapa.
VaIrimai vatiwo hurumende ichiri yakamirira kuita ongororo yekuti mhando yadenda iyi yakabva kupi, sezvo vamwe vanhu vava kutyira kuti inogona kunge yakabva kunze kwenyika, zvikuru yemhando yakatangira kuIndia. Vatiwo chirongwa chekufirita chikoro ichi pamwe nenharaunda charotanga sezvo bazi rezveutano rakawedzera vashandi varo pachikoro ichi. Hurumende yakazivisa kuti Bondolofi Teachers College yainge yavharwa uye hapana munhu ari kubvumidzwa kushanyira pachikoro ichi, uye vagari vepachikoro ichi havasi kubvumidza kubuda kudzamara denda reCovid-19 rapera. Muchidziviso chayo nezuro, hurumende yakati vanhu vatatu vakashaya nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vanhu vakafa ava ndevekuguta reBulawayo. Kusvika pari zvino Zimbabwe yava nevanhu chiuru chimwe chete ne550 vafa nechirwere ichi 1592. Vanhu 35 vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, vanomwe vavo vari vemumasvingo. Vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vave zviuru 33 954. Vanhu zviuru zvina 4590 vakabayiwa nhomba kekutanga nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwawo nhomba yekutanga pazviuru 640,421. 648,121. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave zviuru 305,268. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti 10 million kana kuti zvikamu 60 kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Doctors Association for Human Rights kana kuti ZIDRA riri kukurudzira vagari mudunhu remasvingo kuti vamhanyare kutyorwa kwekodzero dzavo mumhirizhonga yemudzimba dzinonzi dziri kukwira munguva ino yedenda reCovid-19. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzesangano revagari remasvingo United Resistance and Repairs Alliance nhasi pamucheke hoo, vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZidra vaBrian Mbanje vakurudzira vagari kuti vasaite mhirizhonga uye vamhanyare kana vadzaitika mudzimba dzavo.
Tatanga tichida kudzidzisa community yedu kuti ikwanise kuita pick up macases anenge abuda egender based violence. Imedically vanokwanisa kuuya kupi vachibatsirwa sei, kana dzava nyaya dzemutemo vanokwanisa kubatsirika kupi.
VaMbanje vati sangano ravo rakaita ongororo rikaona kuti nyaya dzemhirizhonga, kunyanya dzekurovana kwevakaroorana pamwe nedzemhirizhonga dzepabonde dziri kuwanda, nekudaro vanhu vanofanira kudzidziswa kutevedza mitemo yenyika. vachitaurawo vamusangano uyu Gweta Muzare Chiedza Chuma vati zvakakoshawo kuti vanhu vasafire mumwoyo kana kodzero dzavo dzinge dzachikorwa pamhirizhonga dzemumba
kana tiri kumusangano echechi tiri kumba tiri kumashops dzigara zvinhu zvatinoita speak out in public kuitira kuti vari kuzviitirwa kumba vazive kuti hatitizvizi ndega because mwana onyara achifunga kuti ndini ndega tinoudza vana vachiri vadiki mukadzi haroyi akura anozoita murume wekuti anenge achiti chii mukadzi ndakakura ndinzi mukadzi haroyi
imwe nhengo yemura amaitiresi musakaruka vati mhirizhonga yakawandisa mudzimba asi vagari havana ruzivo rwekuti vanofanira kumhanara here kana kuti kwete vanongofira mumwoyo asi nezvidzidzo zvavawana nhasi vakukwanisa kutora matanho
tanga tisiri kuwana mareports akakura because vanhu vanga vasiri kuripoti asi zvatadzidza kubva nhasi tadzidza kuti tinofanira kuti tiinde kumaresponsible stakeholders edu tichienda kunoripota nyaya dzedu
masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti mhirizhonga yemudzimba yakawedzera munguva yedenda recovid-19 lockdown sezvo vakaroorana vaipedza nguva yakawanda vari vose mudzimba ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba
Mutori wenhau Jeffrey Moyo acharamba ari muhusungwa kudzamara nemusi wemuvhuro apo bachanzwika nyaya yake yokuti obhadhariswa here kana kuti kwete mari yechibatiso kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera
Mutongi wedare ra magistrate mubulawayo muzvare zvaichewa mukanga vati vachapa mutongo wavo nemusi wemuvhuro pachikumbiro chamoyo chekuti atongwe achibva kumba moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weimmigration act achinzi akabatsira vamwe vatape venhau vaviri vekuamerica vanoshandira bepa nhau renew york times vasina kudomwa nemazita kuti vapinde munyika pamwe nekushanda sevatapi venhau zvisiri pamutemo moyo anonzi akapara mhosva iyi achishanda navata Bang Manika vanoye mushandi weZimbabwe Media Commission Muchuchisi vaThompson Hove vati moyo akabatsira kuti vatapi venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashandise vatapi venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazira zvekufambiswa kwemashoko vachishandisa uchapupu hwapiwa nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaBen Justin Muchuchisi ati moyo navamanika havafanirwe kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo mhosva yavakatarisana nayo ine chekuita nekukanganisa kugadzikana kwenyika kana kuti national security Gweta ravamoyo vaDoug Coltart vapikisa maonero aya vachiti nyaya yekuvhiringidza kugadzikana kwenyika hachizi chezvimwe zvinhu zvinotariswa nemutemo panyaya dzekuti munhu opiwa mukana wekutongwa achibva kumba here kana kuti kwete Vakoltati vatiwo nyaya iyi inoratidza pachena kupindira kwehurumende munyaya dzezvekutapwa kwenhau vachiti pamutemo Zimbabwe Media Commission yakazvimirira yega uye nekodzero yekupa vatapi venhau vemuno kana vekunze magwaro ekushandisa
This case really brings to the fore the interference that the Ministry of Information which also becomes involved in the accreditation process of journalists that is in complete violation of the provisions of the law in particular the provisions of the constitution which provide that the media commission is an independent commission which is not subject to the control of anyone else
vakolta jones odare kuti moyo namanika vakabatwa nenzira isiriyo pavakasungwa sezvo vakabvisiswa zvipfeko zvinodziya zvavaive nazvo uye vakapinzwa muchitokisi chaive nevanhu vakawanda zvisinei nenjodzi yekutapurirana kwechirwere checovid-19 vatiwo muchitokisi mavaive pavulawa central police station munonhuwa uye hamuna kushambidzika vakapa chikumbiro icho chatambirwa nedare chekuti paitwe ongororo yechitokisi ichi uyewo kuti vanenge vasungwa vasabatwa nenzira isiriyo mutongi wedare ati ongororo iyi inofanirwa kuve yaitwa musi wa9 chikumi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Vatungamiri venyika dziri musadak troika vanonzi havana kubuda nechisungo chakati tsvikiti pamusangano wechimbi chimbi wedouble troika wakaitirwa kuMozambique nezuro uyo wainge vakanangana nehondo iri mudunhu reCabo Delgado kuMozambique kwekare Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Mumashoko avakaburitsa mushure mumusangano wavo kumaputo nezuro Maneru, vatungamiriri veSADC Troika vanosanganisira vaEmerson Munangagwa, vaSirura Maphosa vekuSouth Africa, vaPhilippe Nyusi vekuMozambique, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaLazarus Chakwera vekuMalawi vakati vanofara negadziriro iri kuitwa neSADC kuitira kuti ipindire muhondo yekuCabo Delgado. Vatungamiriri ava vakatambira zvakabuda muongororo yakaitwa nechikwata chavakatuma kudunhu iri, uye vakati vachaita musangano weSADC yese kumaputo kwakare musi wa2010, asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanoti havasi kufara kuti SADC iri kutora nguva yakareba kupindira Mozambique, dambudziko richienderera mberi kuCabo Delgado. Chipangamazano musangano reRevolutionary Research Institute vachenesani Ndungwaka vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti hapana kuwirirana muSADC pakuti vopindira sei. Vati musangano wane zuro hauna zvaunobatsira kune vari kutambudzika kuMozambique.
Kumira kwakaita zvinhu parizvo handione chisungo chichienda kunopedzisa nyaya yekunika kwaDelgado.
Mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vatiwo zvinotora nguva kuti SADC ipindire kuMozambique nekuti nyika dzemuSADC hadzina kubatana.
Hatina yandingati identity seSADC inoita kuti titi munhu wekuMozambique kana arohwa zvorova kuti munhu wese womusadhaki arohwa, hazvimo musadhaki. Sadhaki rimbori chipoka chokumboti vanhu vanoungana votaura zviri konvenient panguva iyoyo.
Vati zvinonyadzisa kuti nyika dziri kure dzakaita seUnited States, France nePortugal dzakatopindira Mozambique, asi vavakidzani vachingoita misangano isingaperi. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera, vati vanoona sekuti chiri kunonotsa kuti SADC ipindire kuMozambique inyaya yekuti nyika idzi hadzina mari.
Nyika idzi dzinenge dzisina mari, asi kuti vabude pachena kuti basa ravanoda rinoda mari, vanenge vachitya kuti sovereignty yavo vanenge vazotengesa.
Kurwisana kwehurumende yeMozambique kuCabo Delgado nevanopfurikidza mwero kwakatanga muna 2017, uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru zvitatu vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vakasiya misha yavo. Mune imwe nyaya, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro vakaburitsa mutemo mutsva vachishandisa masimba ePresidential Powers uyo ucharanga zvakaomarara vemabhizimisi vanodhurisa zvinhu zvakanyanya, kushandisa mari yekunze zvisina mwero, uye pamwe nekutadza kutevedza mitemo ine chekuita nekushandiswa kwemari yekunze munyika. Semuenzaniso, vanotenga mari yekunze kuRBZ pasi peauction system yeReserve Bank of Zimbabwe vachizoishandisa pazvinhu zvinenge zvisingabvumidzwe kutengwa nemari iyi, vanobhadhariswa faini yemiriyoni yemaRTGS kana kupfuura. Ukuwe mabhizimisi vanotengesa zvinhu nemitengo inopfurukidza official exchange rate vachabhadhariswa mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emuno. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara vati mutemo uyu wakanaka, asi uchanetsa kutevedza sezvo vazhinji munyika vave kuzvishandira.
Zviri kutaura kuitwa nehurumende zvakakosha kuunza bit of order mumarket papa nelot of indiscipline riri kuitika, but of course kuti zviimplementwe kuna vanhu mabhizinesi ese ari muekonomi zvinogona kutinetsei.
Vatiwo mari yekunze ichiri shoma munyika, izvo zviri kuita kuti mamwe mabhizimisi arambe achitenga mari iyi pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muHong Kong vari parumananzombe zvichitevera kuomeserwa kwaitwa vamwe vavo nematare edzimhosva ayo avatongera kugara mujeri kwemakore masere, zvichitevera kusungwa kwavakaitwa makore maviri apfuura vachipomerwa mhosva dzekuratidzira. Vasungwa vatatu ava vanoti Jimmy Lai, Li Cheukyan naAvery Ni vakabvuma kuti vakatyora mitemo yenyika musi wa1 Gumi Guru 2019, apo vakaunganidza vanhu pamusangano unonzi wainge usiri pamutemo. Vakambo vemutauriri weparamende yemuAmerica vaPaul Ryan vari kukurudzira vamwe vavo mubato reRepublican Party kuti vasatambira pfungwa dzinopatsanura vanhu dzinoitwa nevaimbi vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaRyan vataura mashoko aya nhasi
pamusangano wavaita nhasi. Chirongwa chekubaya nhomba vana vari pasi pemakore 15 munyika yose chiri kusangana nezvipingaidzo mumatunhu akasiyana siyana sezvo mapostori akawanda ari kunzi ari kurambidza vana vavo kubayiwa nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti, neta makumbo nezvimwewo. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya inotevera.
Mapostori aya anonzi ari kurambidza vana vavo kuenda kuchikoro kana aziva kuti vebazi rezveutano vari munharaunda vachibaya vana nhomba muzvikoro zvemunharaunda dzavo. Mumwe wevadzidzisi muzvikoro zvakawanda vana vane vabereki vanopinda chechi yemapostori kwamarange amai Elizabeth Ndudzo vanoti kubva pakaziviswa nezveurongwa uhu vana vazhinji havazi kuuya kuchikoro sezvo vabereki vavo vasingadi kuti vabayiwe nhomba idzi.
Ana achave kusikuru banenyaya maresenzi ekuchechi pakangonzwa nezvevaccination izvo vana vakabva toregera kuuya nenyaya yekuti pamwe akaona kuti maybe paneighboring school vana vanenge vakabayiwa kana mandi obva atoziva kuti the following day pachikoro pedu. Saka vana vaya havachatouyi kuchikoro mukutogara kutosvika pakuvhara chaipo bhuzi vakuziva kuti vaccination inopera musi wekuvhara.
Mumwe wevabereki vanopinda chechi yemapostori vaJeremiah Muzara wetu vanoti chitendero chavo hachibvumidzi kuti munhu ashandise mishonga kuti arapwe.
Iye vanozviziva ivo vanonyatsotaurirwa chokwadi ana munanga kunza haisisi hati baiwo oye gwemuri anonga aona kuti haakatenda asi anonda kutotaurirwa kuti mukuru wemanje awati baya anonyatsota kuti kwedu hatidii tibayiwe handisa ndambo baiwo hapana ngoti ndinonga ndisina chenda asi ndekurwara asi ndambo vhara wapwere kubayiwa kwedu hamuwini.
Asi gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaPasi Monyakureba vanoti hurumende inosungirwa kuti ipindire panyaya iyi sezvo kodzero dzevana vadiki dzekusawaniswa utano hunokodzera dziri kutyorwa nevabereki vavo nekuda kwechitendero chavasina kuzvisarudzira pachavo.
Nyaya dziri kuitika idzi dzeurongwa hurumende hwekupa vana kubayiwa majekiseni anoprotekta kuzvirwere zvakasiyana siyana zvinhu zvakanaka uyezve zvinoita kuti munhu wega wega anga aine kodzero yeutano. Kodzero yeutano zvinoreva kuti munhu ngaachengetedzwe kubva mukuzowana zvimwe zvirwere leta mumwe tatifambe muupenyu. Saka zviri kuitika zvatiri kunzwa kunzi mapostori ari kurambidza vana vavo kuti vange vachibayiwa nhomba kana kuti majekiseni zvinhu zvakashata uyezvo zvinokotyora kodzero dzevana ivavo. Haisi sarudzo yavo vana kuti vange vakazvarwa mumhuri dzinopinda chitendero chechipostori uyezvo hachiso chitendero chavanenge vakasarudza ivo. Saka naizvozvo vabereki vafanira kunge vachirambidza vana vange vachiaccessa kana kuti vachiwana kubayiwa nhomba zvirwere majekiseni ezvirwere izvozvo zvinovadzivirira kuzvirwere zvinozoitika muupenyu wati kurei. Saka ndinokurudzira hurumende kuti inge ichitora matanho anokodzera ekuti iite kuti vana ivavo vemapostori vakwanisa kunge vachibayiwa majekiseni ari kubayiwa vamwe vana vane kodzero sewana wese yekuchengetedzwa kubva kuzvirwere zvavanofanira kusangana nazvo muupenyu.
Mashoko avaNyakureba atsinirwa zvakare nevaimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance. Avo vanoti kutyorwa kwekodzero dzevana kunofanirwa kudzivirirwa kuitira kuti kusaitike.
Nyaya yemapostori yokuramba kubayisa vana nhomba yakatanga kare. Takaita misangano tichaita musangano navo yakawanda. Vanobvuma muri mese asi kana vadzokera kwavanenge vavoudzana kuti kwedu hatidi. Chinongodiwa panapa inyaya yemutemo wakasimba wekuchengetedza kodzero dzevana. Vana kana vachiri maminors vachiri vadiki vanofanira kuchengetedzwa nehurumende kodzero dzavo. Saka tinokurudzira kuti paiswe mutemo wakasimba pachild protection unochengetedza kodzero dzavana. Chimwe chandoda kuudza nyika ndechekuti mapostori kuramba kubayisa vana kwavanoita vari munzvimbo dzavo dzavakaungana kunoafekta nyika yose. Kuna afekta donzo redu senyika rekuti tigonzi tiri tipiwe certificate yekuti tiri polio free.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti kange vasina ruzivo nezvenyaya iri kuitika kumanikaland asi vakavimbisa kushanyira dunhu iri nemusi wechishanu vachipa dzidziso. Mujiri vaudza Studio 7 nhasi kuti havana kuzobudirira kushanyira dunhu remanikaland sezvo vachiri kumashonaland west. Zviri kuitika kumanikaland zviri kuitikawo mumamwe matunhu ari munyika pamusana pezvikonzero zvinosanganisira nyaya yezvitendero pamwe nekushayikwa kwedzidziso pamusoro pechirongwa ichi. Nhomba dziri kubayiwa vana muzvikoro dzinosanganisira typhoid conjugate vaccine inodzivirira denda remanyoka iyo inobayiwa vana vari pakati pemwedzi mipfumbamwe yekuzvarwa kusvika pamakore gumi nemashanu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvikwata zveCapes United neDynamos zviri panguva yakaoma mumakundano echibuku Super Cup ayo ari kupinda munharaunda yepiri mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata zviviri izvi zvakatatarika mumitambo yazvo yekutanga ndokutora point imwe chete chete, izvo zvakasiya upenyu hwazvo huri pakaoma makwikwi aya. Kukundwa kana kuita mangange zvekare kunosiya zvikwata izvi zvatarisana nekubuda makundano emukombe mukuru uyu. Dynamos iri kusangana neyadha muNational Sports Stadium mangwana, Capes United ichizotevera nesvondo apo iri kusangana neHarare City munhandare imwe cheteyo. Ko Dimbare maziso ese ari pamurayiridzi wayo Tonderai Ndiraya, uyo akapiwa nguva nemari yokutenga vatambi vaanoda kusimudzira chikwata ichi. Anoita zvekushambadza zita reDynamos vaEmmanuel Machinya vanoti vateveri veDimbare vari kutarisira zvakawanda kubva kuna Ndiraya zvichitevera mari yakabuditswa nechikwata chavo chichitenga vatambi vatsva.
Fans eDynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Svondo rapera Capes United yaive yakarohwa 2-0 neyadha ndokudzora kuita mangange 2-2. Murayiridzi wayo Darlington Dodo anoti anofanira kushandura maitiro kubva pamatambiro ayakaita neyadha.
Takuramba tichishanda, tinofanira kuonekwa tichikwakuka, tichinogadzirisa kuti tione tichichinja zvakare kuti tiite zvatoda.
Asi Black Rhinos, Chicken Inn, FC Platinum neHighlanders hadzina matambudziko kunge eDimbare nemakepe-kepe. Kugona kunenge kudada inowana tikiti rekuenda mumakota finari kana ikarova triangle mangwana. Chikwata ichi chiri kubaka moto unotyisa chichitungamirwa naRodho Chinyengetere pamwe naDonald Teguru. Hondo yezvikwata zvemasoja iri musakubva stadium mangwana zvekare apo Black Rhinos iri kukweshana neCranbourne Bullets. Mumwe wevatungamiri veRhinos vaWellington Mabiginye vanoti varoda kutora mukombe uyu nekudzora chipembere cha 1984.
Itori shuviro yedu kuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe, tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Mutambo mukuru svondo rino ndeuyo uri muBarber Field Stadium nesvondo apo Chicken Inn iri kutamba neBosso. Vavatidzani vaviri ava vari kubvira moto zvekuti veruzhinji vari kutya kudoma chikwata chavanofunga kuti chichakunda. Mimwe mitambo ereko yakamira seizvi: Blawayo Chiefs vs Blawayo City, Ngezi Platinum Stars vs Wawa, Tenax vs Manika Diamonds, ZPC Kariba vs Herentals. Makundano echibuku Super Cup aya akatanga zvine mutsindo svondo rapera apo zvikwata zvakakanda zvibodzwa 25 mumitambo miipfumbamwe. Asi vatsigiri venhabvu havasi kubvumidzwa kupinda mudzinhandare nepamusana pemitemo inobata chirwere cheCOVID-19, asi vachange vachiona mitambo iyi paterevhizheni nepamadande mutande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinhu zvakakosha zviri kuitika munyika.
sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare repamusorosoro reSupreme Court roshaya vatongi vachanzwa nyaya yegakava riripo zvichitevera mutongo wokuendeswa kumudyandigere kwavaluku Malaba uyo uri kupikiswa nehurumende. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 paBondolothic Teachers College kumasvingo hwasvika pazana nevatatu zvichitevera kubatwa kwevanhu vanomwe vaine chirwere ichi nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2021 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lwangazlatshwa lanamhla iviki ephelileyo ngomgqibelo I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala lei ivaccine eyokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni eyokwenqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe amabhanga abacinga beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezekhulumile lapho bedinga imali. Ngoliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo owe-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dog. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni awenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni, abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela lamakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle koBulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakoBulawayo ngenxa yokuthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uzakwaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kwizigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Gumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParelenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo Wilkins.
Lwangazlatshwa lanamhla iviki ephelileyo ngomgqibelo I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala lei ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHeadfield Clinic again bathi bona avala lei vaccine and they were not sure when it is going to be available. So one disturb because mina ngibengisithi nihlatshwe ni prevent le into e COVID-19. Now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ikhulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover at the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abasekulezi zibhedlela bakutshela bethini, bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine, kumbe bathi libuye nini, njalo uyababona yini labanye belohlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho?
Ya, ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqubelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babe funa ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed and ngibe ngisithi mina lay demand kumele si utilize and the inhlupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine, so you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions unesi wangiphumela egcekeni wathi yona akula, even if you go to any institution ayikho lay vaccine. So this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Tinashe Gumbo, umhlali weHarare, sixoxela ekhonale esigodlweni. Kusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyagalolunye 38,854 labulala asebezafika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,592. Lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondofi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 103 kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKwekwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lo mthetho, i-Statutory Instrument 127, wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalo mthetho, osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezulu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga limali ngesikhathi. Umthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizwa ababe bezikhulumile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe ngezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lomthetho, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Umthetho uyabe usebenzile kodwa i-justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe, ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo, kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza, ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu, hathi ukuthi i-policy ye-bank ngoba bayakwazi ukuthi ama-license bengawathathelwa So mbona njengani uyabe kuzama ukuthi amabhanga aqinise ama checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela le ukuthi ziyazi sesithengiswa kumbe ziyazi zingasetshenziswa ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe uyipolicy yebank ukuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe, i-foreign currency, lunjani lezi nsuku?
Osiphatheleni balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha. Kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi. Imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo ingama US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama US dollars. Kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa bebotshwa bethathelwa izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yecubungula ezomnotho obexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Owalwa kumbi yenkululeko umnumzana Frederick Muthanda uthi umongameli Emmerson Mnangagwa isiphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu-PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba bewengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthi usekhulumisana lebandla lezanu-PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyika udaba luka Mnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe Umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasozi balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa, bazarepa abafazi, benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasozi bangithathele iplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangayenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngaphi abantu la?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywa mbani?
And then what the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani na kubona kwakho. Baro bathunywe so
abangela ukuthi bathunywe ngubani? Bathunywe iruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisoze ngikwanise kuphendula. Ungavuza upresident ukuthi kathi abafana lawo the youth bavele ngathi. And they are using ama motorcycles lawo abadonete wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kume njani kona ngale plaza ngakubona kwakho?
Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani. Ngikhobulawayo kathesi.
Awuzangikhulumisana nezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni, but no, abantwana isebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them. They are scared. They are scared.
Uzakwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona u Minister of State for Security umnumzana oyincube kumbe umnumzana Kazembe bazothumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu, because into bayenzayo kayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenze ukuthi babathi babuye khona pa bantu labo njalo kuzokuthiwa bebedake okumangalisayo?
Into bayenze ukuthi bayenze khonaukuthi babona nje ukuthi njengathi thina abafana bezipra asikho asizwanani le government. Kungayiso qiniso, we are not against the government. Kodwa bona basibona ngathi kona asilwelanga elizwe leli, we are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters, like who they are. We discussed this sakuluma lo president zinzenhlangene la ukembo mwadi wekhona bazi wathi hayi akutsho njalo ngathi hayi president kunjalo thina ka usiboni nga njengabantu balweli lizwe lele. And that's where the problem is.
Kodwa ukukhulumisana lo mnanga ngendaba zenes yayixoxe nje
sacoxa ngahamba ngembona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisele ama properties ezipro. Wavuma ukuthi uzabuyisela waze wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto kodwa sekule minyaka engu-2 kathesi sethule.
Lowo ngumnumzana Frederick Muthanda, omunye wabalwa kumpi yenkululeko, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chabamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Choko namhlanje uhlelo usikhangela ukuqhubeka ngokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngumlawuli wedale lePhalamende lakwele Melika umnumzana Paul Ryan ukuthaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukubana batshiyane lomkhuba ukulandelana lobe ngumongameli weMelika nyakenye umnumzana Donald Trump ukholelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenze ndawonye kungakhathalekile ukubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba ngospika okehlandla elilodwa okusukisela ngomnyaka 2015 kusiya ku-2018. Wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho ke akasoze ancithise okwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensundu kwelemelika bakhuthaza ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abopha lokuhlukuluza unsundu uRonald Green ngomnyaka 2019. Owagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambophayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngocuku lapho ebotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngocuku kwabohlobo lwesiherero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusemukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embaleni yalesi sihlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleGermany selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa unduna Vekurukoro wabesiherero walile ukwamukela ukuxolisa kwabeGermany lokhu esithi isivumelano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asigoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo mulo umbhuqazwe. Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalo nyaka eqakathekisa abakulo msebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sikambuyane Handa. Umnumzana Butholezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo eqhutshwe nguMike Hobe we-Studio 7 Ngamnumzana nyathi.
Kuya ngipha lami amadlabo zane lentshukuntshu ukuthi ah process siya phambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso njengabo African Union zisithi zona umnyaka lo ngwe arts culture and heritage. Kuyandiswe ukufaka izinto zomnotho ezeconomy but sikuthoyo thina njengalabo abaphethelo umsebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo ngakho nxa iAU ikwenza lokho bayancedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezandla ngemisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO. Lolo cwaningo lwaveza ukuthi i-arts culture and heritage yacontributa 6.96% towards i-gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusinamba encane leyo ngakho kithi kubalulekile ukuthi arts and culture ibe ilokhu ithuthukisa ukwenzela ukuthi kuwe uncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-arts culture and heritage ukuthi ikhule abantu baqhathwe bebe lemisebenzi ebaphilisayo igcine lemuli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe njalo uhulumeni uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lo. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19 abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko kwazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ukubona ukubalulekile ukuthi hayi kabancedise phose eminyakeni edluleyo bekungasoze kube loncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwe. Kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phose kuzawo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe. Into le esithi intellectual property ungani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist. Kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela. Yimi lolo yiloyo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa, okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo abayikhiphayo imiculo efaneleyo imali yabo bayithole baphilise layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu basihlonipheni imisebenzi yama-artist. Imisebenzi yabo baphila ngakho singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe la izama ukuthi iyefika ku-upper middle income economy by 2030 singakhangela nje amazwe e-Africa asafikayo kulelo zinga akula angela arts and culture layo ephilayo ehlabusayo thuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokuthi hayi sisiya phambili ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo mnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo yeChibuku Super Cup kulimpela viki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathengisonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders leli Chicken Inn. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Zombili iChicken Inn le-Highlanders ithole imiklomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo yeChibuku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempela viki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngensonto kungela izibukeli enkundleni, kodwa umpho futhi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingani sesikujwayele ngoba saqhona ngakho and abafana sebengandlabo baku-understand the most important thing bakwazi ukuthi bazabuye. So sesikujwayele and okwamanje kuya quite well, even if any problem. Of course, siyakwazi ukuthi abasakini bethu basinike ihlabuzane, kodwa okwamanje ihlabuzane lawo lawona siyakubona besezindlini ukuthi bakhona basisekele. For now, we are happy to play with that fence.
Imidlalo evikile sibili nomncintiswano wechibuku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe kusibaya sika group 2 iqembu lebulawayo City lizadibana lebulawayo Chiefs ngehola lechumi lanye ekuseni enkundleni eBaba Fields. Kusibaya sika group 1 iqembu leyada lizachukana leDynamos ngehola lakuqala emini emdlalweni ozakuba seNational Sports Stadium kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leCranbourne Bullets ngasesakuva emdlalweni wesibaya sika group 3 ngehola lesithathu emini iqembu leTriangle lizadibana leFC Platinum emdlalweni wesibaya sika group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yemandaba. Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo ngehola lechumi lanye ekuseni kule midlalo emibili lapho ugroup 1 iqembu lezePC Caribe elizadlala khona leHerentals ngaseNational Sports Stadium kuthi kusibaya sika group 4 iqembu lenkezi Platinum Stars lizatshana leWawa ngasemandaba. Ngehola lokuqala emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHighlanders elizadlala khona leChicken Inn ngaseBaba Fields kuthi leTenex lijibane leManyika Diamonds ngasesakhuva emdlalweni wesibaya sika group 3. Umdlalo wokugcina ngesonto uzakuba phakathi kweqembu leCapes United kanye leHarare City wesibaya sika group 1 ozaqhutshelwa enkundleni yeNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Viki nguhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ecula ekoBulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
I'm hard, I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep nothing fella. To see the motivator. Cause scheming on some paper, I'ma get one that asked me how I feel. Bro, I'm G'd up, my G.
Ungafika uthi udinga uWarren Moyo ekasi lakhe enketha abamazi kodwa ungathi Rocky Dub bakukhomba kuye. Kungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngase ngiqhubeka ngisiya eJohn Talaka entaba zinduna ekhe ngayenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona phangaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRock Dub ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza so ngakhula ngibabona bakhanyile lami. I think wangenza ngafisa ukuba yiwo ongenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebawamukele kahle sengathola la nomination ama best hip hop, abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
My chair right for and we know this I for the fool on my kiss I for stand as the credit lies all so get my chair right for.
Lisebenza edakala komoyo selilamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama-album angu-3. Eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi ngu-Gold Standards. Esibili ngiyenze 2019 abayithi nguYafi. Then esithathu ngiyenze ngeminyaka odlulileyo abayithi ngulingo the album. Engizenzele khona apha futhi koBulawayo labantu abaproducer khona bekoBulawayo.
Isimbe fakwe futha mesayibonga bo phela bo heva bo mthayikho inje zilukhusha you don't know phela ngakudla i right off bengasoli bottles pop isinje
somele sivale uhlelo phosela ilizwi kubalaleli Rocky Dub ungakahambi
liqhubekeke lisekela lathi asisose siliphambanise sizanika umculo omnandi ochazayo. Umculo wami ungatholakala kuwonke ama show ama online shops abo Spotify, abo iTunes, abo Deezer, la kuma social media pages amu wonke. Ku Twitter yami ngu Rocky Dub, RockyDoub, la ku Facebook ile ngilisebenzisayo, la ku Instagram ile ngilisebenzisayo, ukho ngathola khona ama links ami.
Silibasana ngomculo we hip hop siwuphakulelwa ngu Rocky Dub obe nguyesi laye kuhlelo Woza Woza Friday
uyenzani abafazi babantu
Rock on Rock Dub impela sonto emnandi kini lonke igama lami ngueza Jesus Banda
abafazi babantu
Uliwe ngoma somdumo we hip hop Warren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ocula ekobulawayo singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela iCOVID-19 ama vaccines ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.